Kambani yezvetsa nhasi yatanga kusangana nevamwe vemabhizimisi nechinangwa chekuda kutsvaga nzira dzekuwedzera mutengo wemagetsi munyika. Misangano iyi yatanga kuitwa muHarare uye ichitungamirwa nemunyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto vaPatson Mbiriri. Ko, chii chaizvo chiri kupa kuti VESA IT yave kuda kuwedzera mutengo wemagetsi ihwo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka? Vakuru vakuru mubazi rehurumende vati kuti nyika isadzimirwe magetsi neEskom yekusouth Africa, VESA yave kufanira kubhadhara mari inosvika mamiriyoni 10 pamwedzi kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni 70. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge uye sachigaro webhodhi reVESA Holdings vaHebert Murerwa vanoti mutengo wemagetsi unofanira kuwedzerwa kuti nyika isaite dambudziko remagetsi aya totanga kudzimwa-dzimwa mune dzimwe nzvimbo. Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri weVESA vaFulad Gwasira.
Chikumbiro ichocho chakanzwa nezvatungomira chichimirira murongo wakaiswa naconsultant akaiswa vanoregulata sekita yemagetsi.
VESA iri kuda kuti magetsi awedzerwe kubva pamasendi mapfumbamwe kana kuti 9.8 cents pakilowatt kusvika pa14.69 cents pakilowatt. Vaundenge vakaudzawo Dare Paramende neZuro kuti nyika iri kushaya magetsi nenyaya yekuti vanhu vari kuatenga nemutengo wakaderera zvopa kuti VESA itadze kubhadhara zvikwereti kuEskom uye kukavhora basa yekuMozambique. Asi mutevedzeri wemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kuwedzera magetsi hakuna zvakunobatsira nekuti agara achidhura kudarika dzimwe nyika dzose dzemusadhak.
Muno muregion rose ndo vanodhura kupfuura dzinyika dzose kune vanoita fanika zvemanufacturing. Chikuru chingadiwa apa kuti vadaro deva vadzikisa yatinoti isusu macost avo, maadministration cost avo, deva traya kudzidzisa izvozvo pasi ndozvaita nyore.
Vatiwo kuwedzera mutengo wemagetsi kuchapa kuti makambani akawanda avharwe.
Zvazviri izvozvo zviri kutodhura ende tiri kutoshaya mamaketsi okuwana nazvo, saka zvinotopamidzira kutiremera. Tinobva taremerwa zve zvinoratidza kuti kana makambani ati achitiraya kuti vamwe atange patsvakuti arivhaivhike zvinotorema.
Asi vamwe vanoti nyaya yehuori iri kukanganisawo nyaya yekuti magetsi awedzerwe munyika. Vamwe vanopa semuenzaniso kupiwa basa kwekambani yava Wikinewo Chivayo yeIntratech mukana wekugadzira magwenya emagetsi kuHarare Power Station, Munyati Power Station uye rimwe gwenya rinoshandisa zuva reGairezi kuGwanda. Rimwe basa riri kunzi hariri kufamba zvakanaka nderegwenya remagetsi redhiziri reDema Diesel Power Plant rakapiwa kukambani yeSakunda inonzi ine hama yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaDerek Chikore, mukoma waSimba Chikore, avo vakaroora mwana waMugabe Bona. Hatina kukwanisa kubata veSakunda asi vachivhayo avo vati tivatumire mubvunzo vati havo muchidimbu mabasa ekugadzira magwenya emagetsi anotora nguva yakareba uye vachitiwo hapana nyaya dzehuori mukupiwa kwavakaita basa iri. Patabvunza vaGwasira nezvemashoko ekuti VESA inoita zvehuori pakupa vanhu mabasa vati havakwanise kupindura mibvunzo yakadai.
Handigoni kukomenta ondehabhihafu, ini ndinogona kutaura nezvevesa chete.
Asi vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaElias Mudzuri veMDCT vati nyaya yehuori iri kukanganisa mabasa eVESA zvakanyanya.
Collection method dzavo hadzaramba kubuda because zvakaitozviswa mamita ayaya maprepaid vamwe havasati vamawana mazvino because vanotsvaka way dzokusevha vevamwe vanhu vasiri kupuwa maprepaid mita kuti vayo magetsi mahara. Then three kune vaisiyo zvakaa vasiri kubhadhara, saka zvinotoanda kukwidzira because varombo ndo vari kunetwa.
Makambani ehurumende nevanhuwo zvavo vanonzi vane chikwereti chinosvika bhiriyoni imwe chete kukambani yeVESA.